A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Thungamile Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we're talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us, and you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kuba naziphenduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuga abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke mpela baze kuba yingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi-ke limizamo ubaba uMnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho-ke ukuhuga abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balaleli ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi paDiaspora Forum, apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane zvagadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nhasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura, uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino ibvai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA show natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu capital city muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavinde ipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tuda kunyatsozva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvaka naka munyika.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Ngabuto Mabena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
His call was not thought out. He simply made the call without thinking on what his call meant, because he needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from there. We then introduced in 2016 the bond note. We then now introduced the RTGs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But we are already since 2009 using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that there's production on the farm, and then the industries will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether, if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Na manyamazi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya, uthi wena kaliboni leyo nguquko?
kambe ngubani ozachiya isinkwa se-R15 ehilpro esiyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe. Akekho umuntu ongakwenza lokhu ulaye ekhanda mhlawumbe yabe kukhona ongahambi kuhle. Into yakhona u-Emmerson Mnangagwa lo hulumende wabe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, yiphi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga, engavele alungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kunabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba eplant uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo zeplant kabalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bobagcina imizi baholiswa ngamarandi kabakade bawawani. Nxa sonke eZimbabwe ibejela Zimbabwe abasebenzi bonke kuthe selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi ama-prices, abantu kangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube lobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima ku-farming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka, abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu besuka ngapha eGoli lakwamanye amazwe bethola abantu bayasebenza sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hilbro, ngibhadale irenti koBulawayo, ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi eCholocho sokusiba lukhuni, ngonomvele ngisebenze koBulawayo ngoba imali engizoyithola koBulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba nabehola lamarandi. Lokuya koBulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba le mizi emithathu kungangcono ngiye koBulawayo nikhangele imizi emibili kuphela. So yikho uEmmerson Mnangagwa okumele akwenze lokho, kuthethe abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezokwenzana ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona nongatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli ndola kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungelalutho?
Siyabonga babu Mapena, qhubeka ubambile khona postate abalaleli. Marvelous,
ndiri kunzwa kuti tine mutereri uyezve tine munyarikani wedu wekutanga, asi tichamboenda kune mutereri. Halo kola. Ya wekutanga tataura nakola, tozotaura namukoma Tinashe. Makadi yenyu kola?
Tinofara kana muchifara kuti temave.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi uyezve tipe upfungwa dzenyu?
Ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban.
Taura itinzi
tiri kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa naMnangagwa kuti ava vanhu ngavauye vainvesti kumusha. Unouya uine mari wogadzira bhizinesi, handizvo? Wagadzira bhizinesi, bhizinesi richada mari kuti rirambe richirana, wobva washayiwa mari iyayi. Wabroka, wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basa. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure bhizinesi zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kutoti hano zvinani kuti ndidzokere futi kwanaandiri. Saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira. Besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana, saka hazvandioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha, ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti bhizinesi rese, kana ndiri kuda kuita bhizinesi retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty zvatisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda, mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa tichaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda.
iwo pondo zoti zopinda zvota mutemo uya watovhara handi mazoni
saka
tibudirane pachena tisahwandirana ndokuti zvinhu zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuku kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
bye regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare hello mukoma tinashe muripo here panhare
ndiripo
aiwa tiri wadi mungatitsanangurirwo kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
mazita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states paamerica ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno mukuita research agricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichiendaenda
orit mirai ndibvise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yelo
ya manani manje
orit so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muflorida ya
manzwa echikumbiro chava munangagwa kuti handidzokai kumba mugadzirise mataura emi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvinhuizvozvo zvikakwanisa kuadreswa munyika chotangira ipapo
taurachitanga
chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pazvakanaka toita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzana nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure voita kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu kwayari yekuda kungotsvaga kunombedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro topinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekubotswana vachiadressa vamasai vachiadressa vanastrive masiwa vachitaura kuti kunokumuka uya kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and it's safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mbofu saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda ofcourse kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiuye kuzoshanda kuzimbabwe ndiuya ndopiwa 500 rtgs iye munangagwa chaiye pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yaana trump mahusa chaiwo inoti marrtgs which means he accepts kuti marrtgs haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the kuzoti hachisi mari so that we why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kunoku tiri kuda diaspora vote hallo
aiwa taura yenyu
orit tikuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabweans tofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo fate yenyika yedu kwete kuti vanoda kuzoti kana vakuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndovanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko wezanupf that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe that's terrorism iri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwe ZANPF ichitonga Zimbabwe. Then the other thing inyaye ma ye human rights ma human rights abuses are kuitika munyika and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. Isusu kuti tive kuno ku America. In me personally, I ran away. Ndaida kuurayiwa nemasoja ndakaringwa ndipamba pedu kasinga peri nemasoja vachida kundiuraya kuti varase ikoko vamene vaida kundiuraya kana vaida kundirova kana vaida kuti say I don't know. Indo I assume kuti vaida kundiuraya nekuti vakauraya vamwe tichiona ende hapana zvavakaitwa. And you want me to come back kunyika ikoko? What guarantee do I have yekuti ndikadzoka kuZimbabwe inini upenyu hwangu huri safe? What guarantee do I have yekuti inini ndikadzoka kuZimbabwe ndichashandisa education yangu kuti ndirarame? What guarantee do I have kuti ndikadzoka kuZimbabwe ndikavota kodzero dzangu dzicharemekedzwa? What guarantee do I have kuti vana vangu inini vakarwara achaenda kuparire nyatwa achinowana mishonga yekurapa? You see, so all those things, isusu kuti tiuye kuZimbabwe, we can come there. Vanhu vanouya kuZimbabwe mukatarisa 2009 pa vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakutooneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya ikoko kungu yakariba sei, vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemitemo zvandataura izvi, pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability necurrency, nyaya yecurrency. What type of a country is it inoita a central bank isina currency? In the modern history, hakuna nyika yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kubva kuna vamugabe, and it's going to destroy our country, is going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka kuZimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists vanofanira ku
regai timbokubata ipapo muromo wanzvadzi hatidedu kunyombana. Kunyangwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu, asi ngatingotaurayiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nekuti tine muteereri, tichadzoka kwamuri nekuti imi muri guest pano, gara henyu ipapa, tiri kudzoka kwamuri. Hello caller. Ndimukomatunga vandinavo. Kana muda kutaura namukomatunga vanotaura futi, taurai navo futi. Nekuti ndabvira kuti harati kutaura. Mutunga, tora mukoma wada kutaura nema.
Ndeve mukoma.
Okay. Aiwa, pakanaka, ndinotenda hangu kana makasimba. Muri kutaura nama nhanda kuSouth Africa.
Kodzero
yapurezidendi Mnangagwa yakanakisa zvikuru, asi ndine imwe mibvunzo hangu yandoda kuti ndibvunze kuvateereri nevachazoda kuzokurukura nekuva mukunge ndataura. Kodzero yakadai yakanaka, ndingangoti ini ndakatsva kuno South Africa kumaearly 2000s. Ndisingosvika kunoko ndakaita mhanza, handina kunyanya kuva nedambudziko rakanyanya nenhau dzepasi. Ndakasvikoshanda ndokuchitanga kuyambuka ndichienda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zambia. But panguva iyoyo ndakadzidza zvakawanda mukufamba kwandaita. Ndoda kutaura hangu kuZambia kwandakadzidza ndichiona zvaiitika. Vanhu vomuZambia mari yavo kwacha zvochiwa yakamboita panguva yakaomara zvamunoziva kana vanozviziva. Asi andaraona panguva yandarange ndakuendawo ikoko, kwacha ravo vairida nyange rakanga risina basi. Vakaramba vachirisapota zvikuru, vainyange wakabata US dollar nyange ukada kuchinja, but kwacha ravo vanga vachirida kuriona. Saka indangaitida hangu kuti kuhurumende yedu, kudai nyange mari yedu isina simba, ngatiisapote iyo yacho iripo kuti irambe iripo, nyange tichishandisa dzimwe mari. Zvimwe zvinhu ndangazvitarisa ndezvekuti I think our government discuss with the government of South Africa kuti currently vafane kushandisa zvavo rands, marands aya kuti akwanise kubatsira pane vanenge vaendawo kumusha vachida kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vakwanise kuti mari iyoyo inenge iripo. Zvichibvira mukuti kune avo vanenge vachidzinge vane maindernational account possible kuti anenge ane akaunti yake kuno kuSouth Africa anoita business, achiedozva kuti achaenda chinohupidhiwa mari yake. Choku pedisira kana kuti ndingangoti point ikanda pamwe pedisira. MaZimbabweans vedu vei hatisati tatambura. Kana tahotambura chava kanyika yedu tine mwoyo wokuda. Ngatimbosiyai pari kuna akataura mupenyezurama akati ini handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kubatsina mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatina imwe nyika yechipiri kunze kweZimbabwe. Ese isu tinotaura zvichida izvi tiri kucomfort zone. Hama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari inotombobishaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko. Ngatirangarirei izvozvo kuti patinee tichipa makomendi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomendi edu. Pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotera mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murodhi tichifambidzana tiri mumhoro rimwe chete. Hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana. Basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kuzanupiyofika wina munoti kudii? Tisarambe tichitaura matauriro iwayo. Ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva. The only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti tizvizvitizvitiatheame tichikurudzirawo vatungamiriri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunomuka kune zvakati. Itai kuti munyika mune nerusunuko rwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete izvi Zimbabwe. Of this what we are talking about this kind of language andione andione tichimbonga kana kupi vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinyetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of markets usually vanotarisa nezvemamarket pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership. Zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvo zvinditaurana nemika havaanzani ngatimboregai kuva nemaministers okuti kana vaapoindiwa mungonogara kumahofisi tivavona after 5 years vaakuuya kukambera. Mucharangarira vahanzanzi kuti makuda apfuura muZimbabwe Wednesday yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira.
Asi pane vamwewo vari kuti vamanhanda imbobatai
makadaroaanongoai kuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararire nenyika yese every Wednesday vachinzwa matambudziko wouya vachizogara as a cabinet.
Tinotenda vamanhanda. Regai timbotora vamwe vatereri.
Vazhinji vari kutokomenta ipo papa. Hapana caught me, maybe caught me. Ari kuti vamanhanda hanzi asi makapuwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacourtney. Ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vanhanda zvekuti dai makurukota Ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike maMP nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei.
Sependuke kuwe mnumzana Mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma. Lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerand uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali uze kube lenqubela phambili elizweni yilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwabakhona lungakuhuga mpela ungunqabutho mabhena la uthi hayi kahle ngiphindele ekhaya ngiyebamba iqhaza labanye sivuselele ilizwe.
Amafemu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungabalula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe kumbe ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngibasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayehlanyela imali yabo bavule ama-companies. Into ehluphayo khathesi ukuthi na umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okunganginika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebusiness kayisoze itholakale ngendlela. Yikho konza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela okungenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permit ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi yinto enzima ukuthola i-business license xa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe yinguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima, yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhule lisebenza ngakhona i-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani leka yabotagura eye-oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebelokuthi beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile bhizinisi ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi, nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa ese-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa. Uhulumeni ngominister umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle. I-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakumabhizinisi bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani ake bo aqhubekele phambili. So ikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna isebenza ekhaya bayithenga lapha e-South Africa. Nxa kuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga mba ama-spare parts ezimota, kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena, aqhubeka ubambile mavithi mboto ramtereri.
Aiwa ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello caller. Hello caller. Hello. Ameno kuti caller varipo here. Gaitende kuna mukoma Tinashe. Mukoma Tinashe muripo here panare. Hello.
ndilipo. Hello.
Ehe, taurai tinswe. Tiri kutaura namukomati Nashe here kana kuti nakolapa?
Namukomati Nashe.
All right. Mukomati Nashe, pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Takatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera? Dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwawo kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
All right, maita basa. Pane nyaya yanga ichitaurwa, sorry, ndinongokuita take back, ndichada panyaya yanga ichitaurwa neyekuadopta rand. Inino from basic economics, I'm an economist zvangu by qualifications, saka ndinonzwisisa zvavari kutaura varumava kuti tokwanisa kuadopta rand. Toita sei kana taadopta rand, nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii. Chinodiwa kuti nyika ifambire mberi, nyika inofanira kunge ichiproducer, yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo, so that munenge muine positive, yatinoti positive balance of payment, handizvo. Saka isusu kuti titi patinoshangira kuZimbabwe kuti titange kuita, ndatigadzirisei nyaya yeland question. The land question is not saying kuti isusu tida kuti land kuvarungu kana kuti ivavo vanhu vatema vacho, even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngaave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something zvekuti anotenge anowasikusara anoita subsistence farming plus surplus, so that anotengesa something pane zvavari kurima. Toita a strong agriculture, handiti taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, hatichareli because nyika haikwanisi kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture yedu ive stable, vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserva, vanokwanisa kurima. Tine vanhu vehombo mamazimbabwens vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita nahorticulture naagronomy, vanokwanisa kurima zveunyanzvi chezvo zvekuti nyika inokwanisa kuendera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati rakati zvevanhu vanodeserva.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo, mukomati Nashe.
Imagine kuti anafane
nhare yenyu manje hameno zvayakuita ichanzwika mapapi.
Sorry,
nhare yenyu hameno zvayanga yakuita. Mukomati Nashe, batai makadaro, tina kola tichimbogadzirisa nhare dzenyu. Hallo kola.
Hallo.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelas. Vakangana vandakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha mazezuru asisasarudze ganda.
Oh, asi munokuluma.
Waseka ndo wanakirwa dhodha mavelani.
Ndanakirwa shuwa. Munokuluma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zvikanzi baba vanonziva vakati baba mataura.
Oh.
Nyika ndedu mavelasi, nyika ndedu. Kana tichi kuonai muchishaina mumaTV mafoni tinofara zvaka. Nyika ndedu.
Muri kupiko mukwasha?
Ngomazezuru. Ndinotaura Ndebele Batista. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because yes kota ishona sitereng.
Alright, chati mu
anko mo.
Aiwa zvamuchaita ka.
Ndoda kutaura sisangu ikoko kumbalalume kumadhabuzi.
Zvatichaita ka anko, muchitaura neshona mozotaura nehama yenyu mukomo.
Ndinoona munhu aigeza nemukaka. Anko mo vaigeza nemukaka. Lendi mavelasi ndo takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Ehe. Saka poitwa sei? Soja
nemapurisa. Hatikaje masoja nemapurisa, toja ivhu. Kwakabva vana tateguru vedu, vana Taminuka, vanani, vana Tongogara, vana Joshua Nkomo, ndisikataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Ah, sorry shuwa. Saka
vangu jaja wangu ne hondo takatarisa isusu vaida danevu. Vachirima, mafertilizer achiuya kuma prazi kuchirima. Pati isusu chacha tirikurima vanhu atirime lendi.
Ah, mashoko makuru hapa. Muri kupi vangoma mukwasha.
Ngati variety vhure. Tivhure misiwo haukati mavhela zvirira kubikira vana vako sadza murume akauya wokia kitchen ukakia kitchen haumbobika mapoto ari mukitchen ukarasika makia kitchen haumbobika nyika yakavhurika mavhela zvi very clear kuti tikagadzira hana dzedu dzatakarwira hondo tichirwira tichidimbuka misoro ini ndakaona kamera dzangu tichidimbuka misoro ndakatarisa kuti ah baba vaenda kwa nasi, nasi chao, nika utawara makonda kutaka itika matewele ndiwa ziwa yese hondo, noti iru utawara nasi kutu kwa ngune hondo, no. Hondo yedu minda, yataka ruida, utitirime, titengese, tikadile mapoto, risiko tili sisenza, bana unukasuka ukweko kwa, andifute makampani ya, waiwona ne moto, ripa trenu, chienda kwa harari. Andifute arugushanda. Uchisika ukadomba uchiona kotoni ichiri yaka ichipenya ichigadzirwa ichikuya uko kwana muzaravanekwa ndine chamari dzangu dzekwana muzaravane vanhu vakagara na vanhu vakuru vanopfuya hwai vachirima kotoni kune sunflower ichigadzira mafuta kuolivine kune national foods chibage andizive kuti kukwira ndege uenda uko unoenda kubhotsana mavhirasi kwatiri kwano
Ya muri ipapo wankomo saka manzwa
vari kurima vari kufuya mombe ndine shamari yangu akagoditi nkomo dai wauya tiende kupra kumuraga kwangu kuprazi go uende koona
ehe
ndaimbaira mombe dzake dzidzidzi dzangatenga ku South Africa because ndine ruoko rakanaka ipapo mavhila sipapo palendi nezvipfuyo ipapo
Ankomo
rekati ndiraenda kuragiza bhuru rangu randavatenga kuti dzine murungani over 600 dzati dzabereka dzese unonzwa sei mavhela kunyika kwedu hazvipo izvosho
ya saka vankomo chimbumira ipapo titaure timbo kuvhunzai kuti manzwa zvataurwa kuti handidzo kai kumusha mati mune ruoko rwakanaka muchadzokerera
inini mavhela ndakanyoretsa 2005 mwana wandakabereka 2005 vana vangu vese handina mwana asina kuenda kuchikoro kwabvunza vachakufonera vanhu vati mavhirasi iyo ishasha iyo ukaiona anogara kunga akanyarara nyarara so kunge chirema rema so asi kugeza anouraya ndakagadzira vana vangu vese hakuna asina kuenda kuchikoro nanhasi vakanogona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana yevhu hana yevhu inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavhirasi
makanyoresa chiva nkomo
ma
makanyoresa kuti mupiwe prazi
ndakanyoresa kuti ndiwane lendi because moyo wangu ndira kurima nekufuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma 70s because hazati ndachembera ukati nzati ndasvika 60s ndoti ndachembera haya hazati ndachembera chine pfungwa chachazvo kuda kurima ndikasvika zvikanzi ah munoenderatu ndikati kuenderatu ini makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu nditeke michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu but ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivava vaunavo kuti anoziva Marula area
vankomo hanzi taurai navo
anoziva anoziva yakwazi nkomo
ngazalelwa khona ngakhulela khona ngihlala khona lamanje
wayishasha baba vangu vairima saka ganda hanza dzangu dzombotaura kuti dai mukoma wedu akapiwa lendi tainona mavhelasi nemi varora mainona mavhelasi mainona vari kuramba nelendi vari kuramba neagriculture vanhu vehurumende yedu havene kuti charura kuripi
asika vankomo manza hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai
aiwa hazi kutaura namunangagwa ini ndakautaura mavhera tuita hanisoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajatagati adanana nankomo adanana neni handikuzinzwa shona yangu handimbonongedza munhu kuti ane mhosva tese tine mhosva vanhu vezimbabwe nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu handizive kuti handingakauraani inini ndoda lendi chete chigazire nyika yedu anida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu takavatarisa mongbezi vasitengesa EU kuchiwa mamilioni vasiana nelendi vachitibvunza futi kuti zva muri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana muri kuenda kupi kune murungu mavhela sakati jidzidza akandidzisa basa idini unozva takati chi
akati chii chipedzesa emva mapetsa ipapo mukwasha wemazizi
right, kupedza mavhela sii ndipe vame vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzidza basa ini basa chata ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro ndichivhunda so achidzidzisa pandaishanda akati chi ndinoda kudzidzisa nezveleni ini ndaifunga kuti ari kutidzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndinoda kudzidzisa neleni sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotenda
mavhilasi vangava nemapurazi kumarula ko kumarula kumangwe kwese ko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vavamunavo kuamerica ivavo inonzi Oppenheimer vanoziva vaita basa mavhilasi musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambotina
kidzekopana
hayi hamfuni kukhuluma lao pane khaya ingasengithetha umhlobo ndakhuluma ngelinyilanga
hayi siyabonga
ufoka mageza ngokako usofana ongakhethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurayithi mfuka mgogo
naredza Mr. Nkomo hei dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounza ya pane basa but
full time job
as I think sometimes tinombodawo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa moyo mbichana nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Nkomo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm, but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one, or at least to have access to one. Over to you.
And it's 13 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need for prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line at Mbotorawa Terere Mafi.
Hello, caller.
Hello.
Makadi ko tukutora nemi muri kupi?
Muruta rana Shepard ndiri ku Botswana.
Oh, pa Botswana hana sita wana makola zakawanda kubva pa Botswana apo. Kwakadii ku Botswana?
Ha ku Botswana ku ride zvako kwakadii kwamuri koko ne basi.
Aiwa tiri kushanda zvedu tiri kunotaura yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga ndisi simavelas.
Ya, taura itinswi.
Eh. Pfungwa dzangu dzekutanga ini chokutanga ndoda kutanga nemubvunze vatete.
Taura itinswi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda ma foreign vanhu vari kunze isi suma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti. Vanewo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti vakabuda munyika for a long time handiti. Tichitakabva kuZimbabwe for a long time handiti. Tikauya muno tine zvinhu zvetiinazvo, tine maproperty etiinawo, tine mamachines etiinawo anokwanisa kuti tikadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi, because right now hamungandisi ndodzokera kumusha kuti ndinotanga kutsvaka basa. Already am here, ndinotori nebasa rendinoita, ndine mamachinaries tinenge tiinawo etinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoku handiti. Ivo vari kuti tidzokai kumusha, vachiti tidzokai kumusha havana here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha, vatikirawo here nzira. Kana ndichiti kuclear nzira ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here paborder, because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepaborder.
Saka tomboti kuridziro yenyu mimi ndeyei?
Ndimbokubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatete, poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya mishinari ndinayo kunoku ndondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakurawo mishinari ndinayo kuno ndenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti. Kana ivo pabhodha yake zvinezvi uchindobambuka uine even motikari chayo chaiyo kuti udzokere nayo, iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti. Toti kana even mashinari yatinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigaritakure tidzoke nazvo moita free duty, kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukilea nzira. Ndiri kureva kuti zeno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvisinei nokuti zvinhu hazvisati zvanyatso kumira zvakanaka muZimbabwe, ngavarerutse nzira yatinofamba nayo, nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Ndeva vasingachaji, nokuti kana ndine mishinari yandiinayo handiti, ndichisvika nayo pabhodha chitanga kubvunza nzi okay, mishinari yako inokosta mari yakadii, wachajwa juti. Saka ndichandotanga bhizinesi racho nei, imi muchitonditorera mari ende kuma uchitotanga kuinvesta nayo kumusha.
Ndombo kubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maRTGS vai vachimaramba.
Saka imimi chitipaiwo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende, mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga, kana denda ndakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoint yavo yavari kutaura, they are right, zvakanaka zvikuru, noendesi tinotoda kuti tidzokere kumusha. Ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei, kwete kutiomesera, nokuti ke zvinezvi moona sindakabva kumusha izvi zvini. Ndine moto yanga yanga iri kumusha, ndichivambuka ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTGS handiti. But zvakandishandisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota inogara kuZimbabwe kwachiko kuchibhadhara neforeign currency. US dollar, kwete kuti mapula mapula itwas far much better kwete ndashandisa mapula kwai toda US dollar. Asi ivo vari kutonda US dollar asi vanoti vane makarendi iri kushanda munyika yeRTGS. Why?
Nechekupedzisira manje. Nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo. Tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana, but he is saying that yes, the call is good, all well and good, but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora, he is very concerned that if he were to go back, he has machinery that he wants to start a business, so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free, but or minimal, or be paid in RTGS dollars.
Indeed, kunjalo. Ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isiqibe uhlelo. Ukhona ecingweni Mabena? Unfortunately, we have lost Mr. Mabena there, but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe, mochiri parunare.
Ndiri popa nare. Ndiri kunzwa, ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu, zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha, asi trust chaiyo yekuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuleka, because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitwa zvakanaka, but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko, the majority yevanhu variko kudhara. Saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikandwa maachaipe mawemzi ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara. Saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints anda ndakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndatiti zvinhu zvaakufamba munyika, ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafree jud ezvinhu zvavo. I think mutemo wakawo mburipo, handisikuziva izvozvo, wekuti kana waakudzoka mareturning resident chichichichichi, but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi, handizii, but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaakuti vanhu ndavachidzoka, vanhu vanodzoka vacho vachisvikira pai, vanhu vanosvikira land, ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production. Ngavape vanhu both kuno kumadiaspora, inaman agricultural research, ndiri kuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production, yekuti tikauya kuZimbabwe kuya tikanopinda kuna naikrisat nekuna Cedric kuya, we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo, kupinzawo kuisa knowledge, but unonopiwa mari yekurarama kwacho, because unosvika ikoko kobvwa puwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho, and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo, because zvese zvitingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo, but kana pasina mutemo uri kurespektwa uri kuremekedzwa munyika, hapana chinhu chinobatika. Ndapaitwe mutemo chavo kuti constitution ndo yaakutonga munyika, handizi whether there's political legitimacy or what, but let there be rule of law in the country. Ndo patofana kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita. Then another thing, let demilitarize my institutions and depoliticize them, because for as long as we've got political institutions everywhere, hakuna kwatiri kuenda. Let the country be run according to the constitution, uyezve ma institutions daaranwe on merit, not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhiya haakurana minister of agriculture chaanoziva kuagriculture chii, motora brigadia momuti dhiya haakurana ZBC chaanoziva kumedia chii, and it's political expedience at the expense of the people. Ndo chinhu chiri kuaya Zimbabwe. Saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzoti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo. Kana vagadzirisa mutemo, they'll see even my investors vanotanga kuuya, zvese zvekarenzi zvatiri kutaura zvemamaina, but chinhu chakakosha chekudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai mukomati naShenya Tsoka kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
Ndokutendai isusu mafe nekuti nditembawo kuti ndingakokupawo pfungwa dzangu.
Aiwa, ndimi mechidiki, garai muchidzoka muchirongwa. Thank you so much. Ntunga, maybe we can just read what our people on Facebook, all our followers are saying. They see first in more far. Kuti keep up the good work, Studio 7 Pavio. Hey, Shona. Fraser, Chicks, Nathan, arikubva tipa namba dzake anzi Komi, Last Maposa, arikunagirwa naNkomo, ama yedu mukwasha wemazezuru, anga ari pano pachirongwa. Liberty Nyanongo, anga arikuti ndifonerei, takonai. Courtney Memping, Courtney, arikuti vaNkomo, vanakidza. Patricia Sibanda, vaNkomo, anzi kuseri. Vamukomo vanenge vabata vanhu vakawanda. Emmanuel Nyakonda, arikuti chaora chinhu ichi, Ntunga.
Saka vaNkomo vaenda nenyika.
Aiwa, vaNkomo vaenda nenyika kwavasvika mina vakatsuka.
And this is the Diaspora Forum. The diasporans have spoken. I'm sure somebody from the government was listening, they will be passing the message to the president on whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mflanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.